Papinda vamugadza mudare zvaroro vanhongonya rimwe remagweta avo vaGift MTC vasvitsa chikumbiro chekuti hurumende isatombonzwikwa zvachose sezvo mufundisi mugadza avo vakasungwa mangwana nemuvhuro vaunzwa kudare maawa makumi mana nemasere akatarwa mubumbiro remutemo kuti munhu ange amiswa pamberi pedare anga adarika. Izvi zvabvumwa nemumwe wemapurisa ari kuferefeta nyaya iyi vamafioni muchena avo vaudza dare kuti vatadza kubata nguva iyi sezvo vanonotswa vari kumahofisi evanopomera vanhu mhosva kana kuti National Prosecuting Authority zvazoita kuti nyaya iyi ipinde mudare mushure memaawa matatu nguva yayanga ichifanirwa kupinda mudare yadarika. Gwete rehurumende panyaya iyi muzvare Audrey Chogumaira vabvuma kuti nyaya iyi yaunzwa kudare zvisiri pamutemo asi mutongi wedare amai Vongai Muchuchuti vakatyamadza vanhu vanga vari mudare mushure mekunge vatura kuti vamugadza havana kutyorerwa kodzero dzavo vachiti nguva iyi yakwana vamugadza vari kumahofisi eNational Prosecuting Authority vari munzira kuunzwa kudare vati vekumahofisi aya ndivo vanounza vanhu mudare saka nokudaro mutemo hauna kutyorwa. Mutongo uyu wauya kunyange hazvo bumbiro remutemo riri pachena kuti maawa makumi mana nemasere haafaniri kukwana musungwa asati amiswa pamberi pedare. Izvi zvatsinhirwa nerimwe remagweta avamugadza vaobei shava vamutisi varamba vakatsika madziro vachiti nyaya iyi haifaniri kuenderera mberi sezvo vachiti vamugadza havana kusaina gwaro ravanosungirwa kusaina vari kumapurisa vasati vaunzwa kudare rinodaidzwa kuti warned and cautioned statement pamhosva itsva yavazounzirwa kudare isiriyo yavakasungirwa. Vamugadza vakasungwa mushure mekunge vati vamugabe vachafa muna Gumiguru gore rino. Vamugadza vakati mashoko aya vakange vaudzwa namwari pavainamata. Vashava vati vamugadza vazounzwa kudare vave kupomerwa mhosva yekushora pamwe nekutuka zvimwe zvitendero zvichitevera mashoko avo ekuti vamugabe vachafa gore rino vachiti ndizvo zvavakaudzwa namwari. Asi amai Chogumaira vati zvakaitwa nemapurisa zvakanaka mutongi wedare ati achatura mutongo wake panyaya iyi mangwana. Izvi zvinoreva kuti vamugadza vacharara zvakare vari muusungwa kudzamara mutongo waturwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.